Ndingati chinhu chasanduka parizvino. Kune vakauya nemaCOS vakauya kare hapana chatichasanduka. Chasanduka chasandukira vachauya nemaCOS kana kuti vaya vanoti handichadi kuramba nichishanda mukeweki ndakuda kuita rimwe basa. Ivavo manje vakusungirwa kuti vange vachitambira mari inosvika ku £38,000 kana vachida kuya nemhuri dzavo. Uyezve mari yavanofanira kunge vachitambira yati kwirei kubva pane yavaitambira kare, asi iko zvino yakuda kusvika kunana £23,000-£24,000. Saka vaakuuya iko zvino vakufanira kunge vachitambira mari yakati wandei kune vakatanga kuuya, uyezve vanoda kuunza mhuri vakufanira kunge vachitambira mari yakati wandeizve. Vaya vakauya kare kana vachida kuchiunza mhuri dzavo, kana vasati vachinja occupation code yavo, kana vachida kuita healthcare assistant yavakauya vachiita iyoyo, kana kuti support worker, voramba vachingoita healthcare iyoyo, vochinja employer, hapana chinochinja, zvinoramba zvakamira zvakadaro.
Ndezvipi zvimhingamupinyi zvavanosangana nazvo vamwe vakauya nemaCOS aya, uyezve zvingagadziriswe sei?
Chinhu chanyanyonetsa, chiri kunyanyonetsa pari zvino, inyaya yekuti mahours ekushanda chaiwo ari kuti netsei. Izvi zvinokonzereswa nekuti vazhinji vakaunza vanhu nenyaya dzemaCOS idzi vanga vasina macontract ekuti vanhu vachikowana mabasa, uyezve vanga vasina ruzivo rwekuti makamba anofanirwa kushanda sei. Saka avava hama dzedu dziri kunetsikana nenyaya dzemahours kana macontract nezvimwe zvakangodaro vanofanirwa kuenda kunotaura nemapato hurumende anoona nezvenyaya idzodzizvo, zvinosanganisira vanhu veDepartment of Work and Pensions kana kunoonawo veCitizens Advice vachitsvaga kuti notibatsirewo nekuudzwa kuti zvinhu zvinofamba sei. Even kumapurisa chaiko, munokwanisa kunotaura kumapurisa kana mune zviri kunetsa. Kuhome office ivo veUK Border Agency ivo vanotipawo mavhiza kana zvinhu zvichinetsa, tinokwanisa kunotaura navo. Pozoita ivo veCQC kana uchiona kuti kubasa kwatiri kushanda uku vanhu havasi kubatwa zvakanaka, vangave varwere kana vashandi, uchiona kuti mashandiro atiri kuita panapa paari kunze kwemutemo, munonotaura neCQC kana kuudza yatinoti local authority kana kuti council yekwamunogara ikoko. Anonzi masafeguarding iwayo, kuvaudza kuti pane zvandisiri kugutsikana nazvo, madi kumboongorora, pamwe ndiri kukanganisa kuona, imboongororai muona kuti tingabatsirika sei. Saka vanhu havafaniri kutya kana kuzeza kunotaura nemapato iwaya, nekuti kunoku kune anonzi mahuman rights. Saka freedom of expression ihuman right, freedom of movement zvese izvozvo marights edu. Saka kana uchiona kuti pane zvandisiri kugutsikana nazvo, you are free and very welcome to go and express kulocal authority kana kuCQC kana kumapurisa kana home office kwamunenge maona kwakakodzera. Kunyarara, that's not an option, because ukanyarara zvinozoita kunge newe uri kuwirirana nezviri kuitika ipapo, uye mhosva kana yakuzouya iwe wambonyarara, tsuro negwenzi.
Vanenge vachiwanikwa ivo vari kutarisana nekushungurudzwa nezvimwe, pane nzvimbo here dzinobatsira vanhu ava?
Kune macharity, kune kana kuenda kumapurisa chaiko. Kuno kukakanakira kuti ukaenda kumapurisa haisi nyaya yekuti uri kungofambira kuti usungwa. Kana ukaona kuti panenge pari kuitika inonzi modern slavery iya, yekuti iwewe basa rauri kuita rakawanda asi mari yauri kutambira ishoma, iri pasi peyakatarwa nemutemo, unokwanisa kuenda kumapurisa kunotaura kuti ndinofungidzira kuti ndiri pasi inonzi modern slavery. But then pane maorganizations avanokurefera kuti enda kutaura nananhingi, asi vanenge vatonyora pasi kuti panenge pane mhosva yaparwa panapa. Pozoita nyaya dzekuti mamwe makambani haakuudzi kana license yakanzurwa. Kukanzurwa kwelicense zvinoreva kuti certificate rako rakanzurwawo. Hurumende inenge yakukupa mazuva 56, 60 days, kuti uwane rimwe certificate kana kuti wobuda mnyika. Saka unokwanisa kunotsvaga kuma agency, ma employment agency, anenge ari pa internet, ve NHS, National Health Service, vaya, vane mabasa avanawo, saka vanhu havafanhi kutyira kure. Pozoita zvekuti hanzi mhuri dzanetsikana, pazoita kurambana, kusiyana kudii, zvese zviya munokwanisa kuenda kunotsvaga advice and support kubva kuma GP enyu, vana chiremba chaivo, munonovaudza kuti haa, kumba kwangu hakuna kumira zvakanaka, kupfungwa dzangu hadzisi kunyatsotora zvakanaka, kana kuti tichikutonetsana zvekudaro nemudzimai nevana, pane zvinongori zvimhingambinyi zvinowanikwa mudzimba. Kuno unoenda kunotaura nachiremba, chiremba achakuudza kuti enda unoona nhingi, enda kwakati, rubatsiro rinowanikwa kwakati nekwakati. Saka kwekunotsvaga rubatsiro kwakawanda. Ndinoziva hangu kuti pane pakanzi no recourse to public funds panyaya dzedu dzemupanhu vanouya nemacos. Zviya vanenge vachirevera dzimba dzekanzuro kana kuti mari inonzi yemabenefits iya. Hano hama dzangu, kana mukanetsika henyu sei, kana makanzi no recourse to public funds, make sure kuti zvinhu zviviri izvozvo muzvibate henyu, nekuti hamuna mvume yekuzvibata. Asi mukaenda kunana Department of Work and Pensions, DWP, kana kuti kuma job center kupi, munovaudza kuti ini hangu ndakauya necos, ndatarisana nedambudziko.